ndakazama kuita inonzi pachirungu point of national interest kuparamende maringe nemashoko akapihwa navamunangagwa akatarisana nemalawi nezambia chishirekaudi changa chii chekuda kupa chenjedzo kuexecutive kana kuti kuna president kune vehurumende kuti vazive kuti zimbabwe itange ichava iri chete senesadhaki kubva muna august and rimwe donzo resadhaki nderekuchengetedza rinyararo muregion zvino kana toona vari kupinda vachiti ndivo vari kupinda sachairperson wesadhaki varivo vaakukonzera nyonganyonga muregion yesadhaki zinoonesa kuti zvinhu zvisingatambiriki zvinhu zvisina kunaka
ko makatambirawo sei danho ravamudhenda rekukurambidzai kutaura nyaya iyi
vakashamadzwa chaizvo ndichinzwa speaker of parliament vamudhenda vachitaura ivo kuti foreign policy inyaya inofanira kungosiyirwa executive zvakandikatyamadza nekuti isusu kudare reparamende tine committee portfolio committee yeforeign affairs and international trade and basa reparamende nderekupa yatingati pachirungu oversight kuexecutive saka tichitarisa nebumbiro remutemo tinobvumirwa semamembers of parliament kutinge tichitaura zvinhu zvinopa oversight kuexecutive saka komitii iyoyo zvainofanira kunga ichiita saka ndakakatyamadzwa zvakanyanya asizvi zvinotiratidza kukanganisika kwaitika mainstitutions edu sezimbabwe kuti tava nemachallenges mainstitutions edu akungoita zvemakengerwo enyika atarisira kuti bumbiro remutemo rinoti kudii uye ino anotarisa kuti wabva kubatei
saka pane matanho amuchatora here kuti mukwanise kutaura nezvenyaya iyi
aiwa ticharamba tichitaura kugadzikwa pasi hazvii kuti tichatadza kutaura tinoramba tichitaura zvatakatotaura izvozvo vakazvinzwa executive yakazvinzwa takaona vemapepani avo vakakavha chaizvo nyaya iyoyi uye hanzadziwo rekodhi racho ritorimo rekuti ndakasimudza nyaya iyoyo even kukomiti ukoko ticharamba tichitaura nyaya idzodzi